Vakafano bata chinzvimbo chemukurwanano nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Kudzai Masunda, vauza Studio 7 kuti ongororo idzi dziri kuitwa zvakanyanya pachipatara chekanzuro cheCOVID-19 cheWilkins nezvimwe.
Matest edu anoitwa kunyanya-nyanya paWilkins Hospital, asi tine mateams anotenderera zvekare anotesta mudzimba kana kumapremises mumabasa asinotesta imomo. Uyezve takawedzera taakuitawo makliniki edu kuti akwanisa kutesta COVID. Hatina kuti mapoliclinics aya anoita zvekusunungutsa madzimai aakutestawo zvekare imwewo testi yeCOVID-19 ikoko muna Shona Resort yake.
Dr. Masunda vati vari kushanda nemamwe maraboritari nemamwe masangano mukuita ongororo idzi.
Zvese zvekuno kuHarare zvinoitwa pachena, nokuti tiri kungozvionawo kubva kuhurumende tichiitayo surveillance yatinoita yekuongorora kuti chirwere chiri kutenderera sei, saka zvinongoitwa pachena. Matesti ari anoitwa pane anonzi antigen test, kozoya imwe inonzi polymerase chain reaction test. Saka PCR inotoda kutoti iitirwe mulab, saka iyoyo inoenda kulab yedu kuBeatrice kana tiine zvekushandisa. Oro tinoenda kuti palab yepaWalking nokuti tine kubatana kwatakaita neimwe private laboratory inonzi AID.
Vati chirongwa ichi chiri kutambirwa uye vanhu vakasununguka kuya kuzoongororwa, vachiti pari zvino vari kuongorora vanhu vanodarika mazana mashanu pazuva muguta rese. Vatiwo kunze kwekuongorora utachiwana hweCOVID-19 vane zvipata zviri kutendera mudzimba vachidzidzisa vanhu pamusoro peCOVID-19 nekudzivirira kupararira kwacho, uye zvakakosha kuti vagari vashande nezvikwata izvi. Asi vagari vakawanda muguta vakaita savaonjuwayo vati chirongwa chekanzuru chakanaka chose, asi chinenge chisingazivikanwi zvakanyanya neveruzhinji.
Saka chii chakanaka kuti vanhu vange vachitestwa nguva nenguva panyaya dzeCOVID dzavo, asi kana vachiita zvemahara zvakanaka kuti vazivise vanhu vazive, uyezve vazive zvekuti kunotestiwa kupi, nokuti izvozvo chii chakakosha kuziva kuti kunotestiwa kupi, kuita vanhu vasazowanda futi panzvimbo imwe chete, nokuti vakazoenda kunzvimbo dzavo dzikaita shoma vanenge futi zvaakuita kuti vakonzerese kuti kuparara kwechirwere. Saka nzvimbo dzavo ngadziwande dzozivikanwa.
Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa reNDC Alliance uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vauza Studio 7 kuti zvave kuitwa nekanzuro yeHarare zvakakosha mukurwisa COVID-19.
Izvi zvinofadza nokuti ndo nzira yega yatinokwanisa kurwisa nayo nokukunda chirwere cheCOVID-19. Changondisuwisa ndechekuti makitsi aya anenge mashoma, zvichirevo kuti havana makitsi mamwari extra wekuti tiite contact tracing kutsvaga vanhu vasati vaakurwara asi vakagunzana nechirwere chekorona. Kana tisingaite contact tracing nokutesta vamwanhu vasati vaakurwara, zvichatinesa kukurisa chirwere ichi. Zvino tiri kungomirira kuita vanhu vaakuratidza masymptoms.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti zvave kuitwa muHarare zviitwewo mumaguta nemadhorobha ose munyika. Harare ine vanhu zviru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi matatu vabatwa nechirwere cheCOVID-19, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevanhu mazana matatu nemakumi masere nevashanu kana kuti 385. Guta iri rave nevanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa nechirwere ichi, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevaviri nezuro muguta iri. Kupararira kwedenda reCOVID-19 kwakwira zvakanyanya mukati mumasvondo apfuura munyika. Vanhu vapora muHarare kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 3679, zvichitevera kupora nezuro kwevanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu. Nezuro chaiye denda iri rakabata vanhu mazana masere nemakumi maviri uye rikauraya vanhu makumi maviri nemumwe munyika yose. Denda iri rabata vanhu zviuru makumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 22,297 kubvira parakatanga munyika, uye rauraya vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevasere kana kuti 529. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.